manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo zvitatu 2021 makatirira ku studio 7 nevenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC nchiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu vatanhatu vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Mubato rinopikisa reMDCT rinotungamirwa navaDouglas Monzora moita makakatanwa anotyisa pamberi peimwe Congress iri kutarisirwa kuitwa mukutanga kwegore rinouya. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vatanhatu vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro zvasiya vafa nechirwere ichi kubva zvichatanga kupararira vave zviuru zvina nemazana manomwe nemakumi matatu nevashanu kana kuti 4735. Vanhu zviuru zvitatu nevana kana kuti 3004 vakabatwa nechirwere ichi nezuro zvasiya vabatwa nacho kubva zvichatanga kupararira gore rapera vave zviuru zana nemakumi matanhatu nemashanu nevaviri kana kuti 165,002. Bazi rezveutano rinotiwo vanhu mamiriyoni matatu nezviuru mazana mapfumbamwe nemakumi mana nematanhatu zvine mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nemumwe kana kuti 3,943,961 vabayiwa nhomba yeCOVID-19 kekutanga. Vabayiwa nhomba kaviri sezviri kukurudzirwa vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu kana kuti 2,966,892. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba panopera mwedzi uno. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya zveutano uye vari munyori musangano reZimbabwe Medical Association mudunhu remashonaland Dr. Enoch Maida avanoti nekupararira zvakanyanya kwoita chirwere cheCOVID-19 zvakakosha kuti vanhu vabayiwe nhomba.
Nokuda kwekuti tava mufourth wave iyoyo neutachiona hunonzi Omicron watakambotaura panguva yadarika tinongoramba paine kurudziro zvikuru yokuti vanhu vabayiwe nhomba iyo yeCOVID-19 zvatingareva tichiti kuitwa vaccinate vanhu ngavavaccinatewe vanhu ngavabayiwe vanhu ngavajungwe vaya vasati vabayiwa vaya ngavabayiwe muchaona kuti patova nekurudziro yokuti vanhu vapiwe inonzi booster dose kana kuti kubayiwa kechitatu zvikuru kuna vaya vanonzi mafrontline workers vanenge vachinyanya kuonana nevanhu kana neveruzhinji mumabasa avo
muunga pamuenzaniso ipapo
vanga vari muzvipatara varapi vaya kana kuti vanowanza kuona vanhu mungava mu mabasa anoita kuti vasangane nevanhu kakawanda ndo atingatiwo mafrontline workers iwayo saka vanenge vachifanira kuti vakwanise kuti vabayiwe nhomba zvinobatsira zvakachiongororo inoratidza kuti kubayiwa nhomba ikoku kana kuvaccinatewa kunobatsira kuti munhu nyange ukabatwa neutachiona hwecovid asi haunyanyi kurwara nawo uye hauiti macomplications angakusvitsa pakupinda muchipatara uye kuti ufe necovid kwacho kunenge kwaderera zvikuru saka ndosaka vanhu vachiramba vachikurudzirwa kunzi ngavabayiwe nhomba.
Saka kana vanhu vabayiwa nhomba dzese panenge pasina chikonzero here chekuti varambe vakapfeka zvivharamuno nemuromo kana kuti mamask?
Nyangwe vanhu vabayiwa asi havafani kurega kupfeka mamask zvikuru kana vabuda mudzimba dzavo vachienda paruzhinji ngava vakapfeka mamask sezvinotarisirwa zvakavhara mino nomuromo uye ngava vanogeza maoko avo nguva zhinji yatinga tienda hijinia nokusanitize maoko avo zvoita kuti nyango akabata kumeso maziso muromo mhino zvipangapinda nautachiona maoko avanenge akachena asina utachiona zvinokurudzirwa zvekuti kana vanhu vachisvika paruzhinji ngavasa nge vari pedo na pedo na vanhu yatingatia physical kana social distance nyekuti pa wakamira ipapa ukatandavadza maoko ako unenge usiri pa pedo pedo na vamwe
zvinobatsira izvi
ndo zvinobatsira kuti nyangwe vakava nokosora kana kuhetsura utachiona ungava mavare hweCovid usaita kuti wogo hufema saka izvo zvakakosha kuti vanhu vazive chenjedzo iyoyo inobatsira zvikuru kuti vanhu varangarire kuti utachiona hweCovid hausati hwapera huri kuramba huchitosimuka uye hunokwanisa kuti hupararire kana kutatapuriranwa nenzira inoita kudzimwe nambo tigozorwara zvikuru kune vasati vabayiwa
nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Enoch Maida vari parunare muHarare Mubato reMDCT rinotungamirirwa navaDouglas Monzora munonzi maita makakatanwa anotyisa uye kunetsana uku kunogona kuguma kwave kumatare edzimhosva bato iri ratarisana neimwe Congress yekusarudza vatungamiri vatsva asi paita kusawirirana kuti sarudzo idzi dzoitwa sei zvakanaka sezvo vaMonzora nemwe mutevedzeri wavo Dr. Thokozani Kupe vave makara asionane makakatangwa aya akapa kuti vamwe mubato iri vati Dr. Kupe vanofanira kudzingwa kuva nhengo yedare reparamende uye mubato asi muzvare Kupe vanoti hakuna sarudzo dzakachena dzingaitwa kana vanovatsigira vachidzingwa mubato vachipomerwa mhosva yekuti vanotsigira MDC Alliance Magweta amuzvare Kupe anonzi akatonyora tsamba kumunyori mukuru webato iri amai Porina Mpariwa vachida zvisungo zvakabuda musangano weNational Council webato iri zvekuda kudzinga muzvare Kupe mukuzeya nyaya iyi tabata sachigaro webato reMDCT vaMorgan Komichi avo vari kuramba kuti mubato mapindwa napongwe
awa ndomanyepo Blessing ari kuitwa nevanhu vane godo nekubudirira kuita musangano wedu weMDCT musangano weMDCT chinhu chakatanga chishorwa zvikuru chichinzi ibato risina vanhu ibato risina kwarinoenda asi kubva patakatanga kuita maprogram okuenda paground kusinga nevanhu tikoa mashura thenasimakanzo yatikaita mukati medu actually yapera iyo paseri ofuti ndindandi national chairman ndindakacheya national council iyoyo asi nekumbeka nezomupemtezo achoche kuti madam cor anofanira kudzingwa chinhu chakabuda imomo nyaya yahombe yakabuda imomo yanga iri yeagenda yedu yenational congress ordinary congress yatiri kuronga takawirirana neordinary congress iri kuzoitwa sometime end of february early week of march kuti tisarudze utungamiriri hweMDCT and it was unanimous after ite debate kana chitaurirana asi takaurirana yedenekudei ndinomisemi kuti madam kupi vanofanira kudzingwa haina kumbobvira yataurwa kana kudibetwa kana kumuvhwa as a motion by anyone akanga ari neimomo and isusu as the leadership of MDCT we are not eager and we don't want to encourage anything that got to do with kuti divider
asi makapuwa here tsamba iri kubva kugweta rawe
handina kuiona and handichozvizivi tsamba ndinotozvitorwa newe papana kuti pane tsamba yakadaro aina ndeizi yetsamba iyoyo and president musangano wangu wakati vambonditaurira kana ani zvake musangano wekuti hapana mbotiudza nyaya iyo saka izvi handimbotozvizivi amakuhwa ari kungobuda kwevanhu avo vanda kuona MDCT ichiparara
tichitaurawo nevamwe mubato renyu vari kuti ivo pane matambudziko aripo pakati pakati pa amai Kupe na vaMonzora uye vari kutiwo mai Kupe havasi kuya kumusangano zvinova zvaako vagumbura misangano inenge ichiitwa nevakuru vakuru zviri kufamba sei
izvo tumashoko tunongobuda hako apo napapo asi hatina any substance nokuti national council yatakaita sombe yapfuura madamu Kupe vanga varimo
sachigaro webato rinopikisa reMDCT vaMorgan Komichi vachitaura vari parunare muHarare Asi sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera tabatawo mutauriri wamuzvari Kupe Vantando Ndlovu.
Indeed, I can confirm that the former Deputy Prime Minister of the Republic and MDCT Vice President Dr. Kupe has engaged lawyers to seek clarity from the party on whether or not they want to recall her. Particularly, she wants the party to finish with the 26th of November National Council meeting, where some statements were made to the effect that says she must be removed from office. The second question, my brother, it is untrue that Dr. Kupe is afraid of the ordinary Congress. If there is anything, Dr. Kupe is keenly awaiting the long overdue MDCT ordinary Congress. However, she is concerned.
Icho kwadi kuti Dr. Kupe vakaenda kumakweta avo vachida kunzwisisa nezvechisungo chekuvadzinga mudare reparamende. Vari kuda kuziva zvakabuda mumusangano weNational Council wemusi wa 26 mbudzi wakataura nezvenyaya iyi. Pamubvunzo wako wechipiri, handi chokwadi kuti Dr. Kupe vari kutya sarudzo dzeCongress. Vange vagara vakatogadzirira sarudzo idzi, uye dzaifanira kunge dzakaitwa kare. Asi havasi kufara nekudzingwa kwevatsigiri vavo, vangave mameya, makanzura nenhengo dzeparamende vachinyeperwa kuti vanotsigira vaNelson Chamisa. Izvi tiri kuti ngazvimire nekuti zvichapa kuti sarudzo dzeCongress dzisatambirwe. Kubira sarudzo, hatisi kufara nekuda kwekutyorwa kwebumbiro remutemo webato kuti sarudzo dziitwe mukati memwedzi miviri kwete misere sezviri mubumbiro remutemo webato.
Mashoko emutauriri wamuzvari Kupe Vantando Ndlovu vachitaura vari parunare muBulawayo. Zimbabwe inonzi ichiri kutatarika kuzadzikisa zvinotarisirwa pasi rose kumisa nyaya yekumbunyikidzwa kwevanhu vachiendeswa kwavasingadi kana kuti human trafficking. Svondo rapera, pane mumwe murume wemuZimbabwe akabatwa kuBotswana aine vana vanomwe vaaida kuedza kuendesa kuSouth Africa zvisiri pamutemo. Nyaya dzakadai ndidzo dzinonzi nenyanzvi dziri kupa kuti ongororo inoitwa nebazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica, State Department, riise Zimbabwe panyika dzinoda kutariswa zvakanyanya kana kuti Tier 2 watch list, sezvo dzisiri kuzadzikisa zvinotarisirwa kuitwa kumisa dambudziko iri. Mutoro wedu wenhau Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Gwaro State Department rinonzi 2021 Trafficking in Persons Report Zimbabwe rinoti kunyangwe Zimbabwe iri kutatarika kuzadzikisa zvinotarisirwa mukumbunyikidzwa kwevanhu vachiendeswa kune dzimwe nzvimbo zvisiri pamutemo, iri kuedza zvichitariswa pakutongwa kwemumwe munhu ndokunopika uye kubuda negwara rakajeka rekuti yopedza sei dambudziko iri. Gwaro iri rinoti Zimbabwe haisi kuchuchisanya idzi kana kupawo masangano akazvimirira zvikwanisiro zvekuita basa. Masangano akazvimirira aya anoti akabatsira vanhu vanodarika mazana mana vainge vambunyikidzwa vachiendeswa kwavasingadi. Bazi remuAmerica iri rinoti Zimbabwe haisati yavandudzawo mutemo we-2014 Trafficking in Persons Act kunyange ichigara ichivimbisa kuita izvi. Pane imwe nyaya iri mumatare iri kuratidza kuti dambudziko iri riri kuramba richikura, mapurisa emuZimbabwe, Botswana neSouth Africa ave kushanda ose kuti vakwanise kudzosera vana vanomwe vanonzi vaiendeswa kuSouth Africa vachidarika nemuBotswana zvisiri pamutemo nechimwe chizvarwa cheZimbabwe svondo rapera. Chizvarwa cheZimbabwe chiri muusungwa ichi vaEric Mpofu, avo vanobva kuplanutira havana kupiwa mukana wekuti vabvise mari yechibatiso pavakamira pamberi pamajistrate muzvare chandapiwa Molisi muFrancistown vachipomerwa mhosva dzekusabata vana zvakanaka uye kutakura vanhu zvisiri pamutemo kana kuti human trafficking. Vakasungwa musi wa3 zviita kuBlowtown kuBotswana. Dare rakanzwa kuti vamupofu avo vane makore makumi maviri nemapfumbamwe vakaedza kutiza apo vakamiswa nemapurisa emuFrancistown vachityaira mota ine manhamba ekuSouth Africa. vachitaura mudare muchuchiswe nyai muzvarisisa Feeling DJ vakati vana ava vanga vakawandiswa kumashure kwemota vachaitizwa ku South Africa uko kunofungidzirwa kuti ndiko kunogara vabereki vavo. Muzvare DJ vakaudza dare kuti vana ava havana magwaro ekufambisa izvo zvinoratidza kuti vakajambiswa nepasingabvumidzwe apo vakapinda muBotswana. Muchuchisa akati kujambisa bhodha vana vadiki ava havana makore ari pakati pemapfumbamwe negumi nemairi kupinza upenyu hwavo munjodzi huru izvo zviri kuita kuti bhosi ava mupofu ive akakomba kwazvo. Vakakumbira dare kuti risape vamupofu mukana wekubvisa mari yechibatiso sezvo vasina pekugara pakanyatsoti tsvikiti muBotswana uye vari kupomerwa mhosva huru. Vainocent Saidi vanogara muguta reGaborone muBotswana vanoti tsika yekutakura vana vadiki zvisiri pamutemo itsika yakaipa zvikuru nokuti inovapinza munjodzi.
Problem kuvabereki vanodaro because unenge uchiita vana pajenzi parii nekuti mwana wavo ikinenge havasi kukochesa mwana upenyu hwemwana kupei kana uri mubereki anokochesa mwana wako mai kana baba wemwana unoenda unozitorera mwana izvi zvekuti ndichumire munhu kuakakasika unopani kumhosva.
Nyanzvi munyaya dzekodzero dzevana uye vari gweta rakazvimirira varaini muchengeti vaudza Studio 7 kuti mamiriro ezveupfuma yakaita manyamamire nerongo muZimbabwe ndiwo ari kuitawo kuti vanhu vapare mhosva dzakadai senzira yekusvaga mari.
Saka kana pane zvikonzero zvakasimba saizvozvo ndo pamwe pavanenge vachiwanda napo kuti haiwaka tiri kuno kunze nenyaya yekuti zvinhu hazvina kumira kwazvo. Vana vari kuchikoro kumusha nenyaya yekuti kunoku zvinovanetsa kuti vauye vazojoina vamwe. Saka zvatingaita kutoparadzana vana vosara isusu toendawo pakudzoka zvinonetsa pamwe vabereki vacho vanoitawo maproblem futi ndosaka vaizotsvaka nzira dzokuti votsvaka shortcut.
Studio 7 anaukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rinona nezvemukati menyika vakazembe kazembe vanga vasingadairi nharembozha yavo kusvika taenda pamhepo. Asi hurumende inoti iri kuita zvese zvainogona mukupedza kutakurwa kwevana zvisiri pamutemo kusanganisira kusunga uye kutonga vanofungidzirwa kuti vapara mhosva idzi pamwe chete nekudzidzisa vanoferefeta nyaya idzi. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa Basiru Ramaphosa nhasi vabatana nevamwe vanhu mazana maviri kuCape Town mukereke yeGrootkerk kuchema muutungamiri wenyika weutongo werusarura ganda wekupedzisira vaFW de Klerk avo vakashaya nechirwere chegomarara musi wa11 Mbudzi vave nemakore makumi masere nemashanu ekuberekwa. Vadi Clark vakatungamirira nyika kubva muna 1989 kusvika muna 1994 uye vakasunungura muusungwa muna 1990 mushakabvu Nelson Mandela avakazova mutungamiri wenyika iyi mutema wekutanga. Vamwe vanhu vange vachiratidzira panze pekereke iyi vachishora Vadi Clark nemabasa avo munguva yerusarura ganda kana kuti apartheid apo vatema vakawanda vakatsakatika uye vachibatwawo senhapwa munyika iyi. Vanhu vanogona kusvika zana vakafa nezuro muAmerica nekuda kwemadutu mupengo kana kuti tornadoes akarova mumatunhu mashanu anoti Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri neTennessee. Vatungamiri vematunhu aya vanoti vanotarisira kuti uwandu hwevakafa huchawedzera. Zvivakwa zvizhinji zvakaparadzwa nemadutu mupengo aya ayo asingawanzotarisirwe munguva ino yechando. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vanoti vakasumwa nezvematambudziko asangana nevanhu aya uye vari kushanda nemagavhuna ematunhu aya kubatsira vakawirwa nedambudziko iri. Muchirongwa chedu chatinotarisa nyaya dzevechidiki kana kuti Youth Forum, nhasi tine hurukuro nevanotungamira sangano rePlatform for Youth Development vaClarice Maduku nezvavange vachiita mumazuva gumi nematanhatu akanangana nekumisa mhirizhonga yemudzimba pakati pevanhukadzi nevanhurume kana kuti 16 days against gender-based violence. VaMaduku vanoti gore rino vakaedza dzimwe nzira dzekumisa matambudziko aya nekunyanyotarisisa mwanakomana. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
tangatine ma program akati wandei wandei atanga kutira abu kandu kuti muku program akweli nechi ule kuti wechi biti mene hatine kuna young women and girls kana kuti young boy and men kandu wajipanika kundi wachi mkifisa kana kutipakura kama tau wako waone kukosha kuneta rani kazi kana kukosha kuneta rani mkuti tuwene kuwana bibinyo ya kati kutaka tangati chi mbina kutifimbi ya kwenye mbina ya kuti tuto ya kumiti men engage so takaita taabena aiti mtakati wandewa ande atataka inye kumanga kuti ishisha nini wangu zikita wangu zikita wangu 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 foka kwa kanyanya nekuti wano kazi wano kazi zika kati zika element ya kuti kiso wano rumenita kona tu ma program zedi ya kati kuti ma permali ya pia impact yanga ichira kuda kuti tikasa remekedza vanhurume kakusimudzira madzimai zvinhu zvangazvichitayo nenyaya yenharaunda yekushondanaharaunda iri pati yaka inharaunda yagara ichikoshesa stereki munhurume kana kuti vana vakomana saka kwatiri kuti the main engage project yedu iri kunya kunanga orientation nurturing yekuti tinyase kuvurisa nekukoshesa vanhukadzi tinoti tite rope in young boys and young men.
Zvirongwa izvi zvanga zviri kutambirwa sei munharaunda?
Tingati isusu program dzaitambirwa zvakanyanya nekuti vanhu vatanga tichitageta paprogram iyi taitagira tinoti mastakeholders dziri hurukuro dzatinoti intergenerational ekuti musi wa10 nesuro takakwanisa kuita programu yemabhora ainge ari soka pande patavichitaka kuti vanhu vanga vachitamba vese vanga paine bhora revarume nebhora revakadzi asi tichiri meseji yedu chaiyo chaiyo yange yakananga pakuti kuti mukomana kuti vasikana vange vachiremekedza kunge tepese vakomana tichivaudza kuti dambudziko iri kunya kutende kuti men nenyaya yeattitude yavo nenyaya yefocus kazhinji ndio vanoita zvinhu zvekuti vanhukadzi vazopesera vave wiki nenyaya yeorientation nekuti community inenge chingoti aa kana uri mukomana ndiye ine simba kana uri munhukadzi nofuna kuremekedza mwana mukana komana saka zviri kutambudza nekuti vanhu vagara iti aa ini kune masangano mazhinji anouya singanogara vachida programming every day vanenge vachinzi vari kuya neinfluence nobva kumadhorobha anobva kunze kwenyika saka isusu kuti tiri vagari venharaunda tatiri kunyanya kuitira izvi pane kakutambirika kanyanya kuti zvamuri kutaura zvinhu zvingadai zviri kontrol zvaaaradzo yemuri kuremekedza tsika saka mastakeholders ekuti anosanganisa madzishe emazimutatu yatinotuma traditional leaders anosanganisira mamwe masekuza akafanana nemabhizinisi vachinza ndi vane influence vari kuzvitambira ndi vari kuona sekuti tiri kuremekedza tiroenza kuremekedza tsika vane ine unyanzvi kosa tinenge vakafanana.
Asi iro dambudziko rekumbunyikidzwa kwemwanasikana rakakura sei imo muchipingo?
Dambudziko rakakura asi tinoona kuti tisu vatatanga kuitawo maprogramming edu tinoo chirongwa chitanga chitaika tinotaitanga 2016 saka aitaka zvemakore 5 apfuurayo tine zvakafanana kuti inyaya yechild marriage ya kunokurumbirai yanga tine 1 in every 4 tongoti 25% yevanhu vasikana vaisiya chikoro vari vadii kana kurooza nekuda kwekuti kana vabereki vachirevana vechidii zvaikanganisawo nharaunda nenyaya yemagariro asi tikuti patatanga kuita programming apa it has reduced 1 in 5.
Vanotungamira sangano replatform for youth development vaClaris Maduku vari parunare kuchipinge.
Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu muri simba rangu.
Ndinovimba kuti manheru akanaka kwamuri mose vatereri. Ini ndini Tanonoka Wande ndichifara kuva nemwi muchirongwa chedu chezvechitendero. Mibvunzo inoramba ichiuya. Ngati nzwei mubvunzo wanhasi unobva kumutereri anowanzobvunza mibvunzo yakaoma.
Makadiko makadiko pachirongwa chezvechitendero mukoma Tanonoka Wande. Ndini zvakare Shepherd Marumana.
Mukoma Marumana, tipe mubvunzo wenyu rwendo runo.
Ndinobvunzazve pamberi pezororo ratakararisana naro, zororo reKrisimasi. Rinova ndiro zororo rinonzi rinorangarirwa kuberekwa kwaJesu. Zuva ra 25 December ndo rakaberekwa Jesu.
Icho icho kwadi. Saka mubvunzo wenyu apa unotii? Chii chamunoda kunzwisisa?
Mubvunzo wangu uri kuti zuva iri sei machechi akawanda echiita sekuti haasi kurikoshesa zuva iri rekuberekwa kwaJesu. Chii chinomboitika? Bhaibheri rinomboti chiiko pamusoro pezororo iri? Ndiyo mubvunzo wangu.
Mukoma Shepherd, tinoromba rakanaka nokuti tabata mufundisi Richard Moyo kuti vape mhinduro kumubvunzo wenyu.
Kwazuva imose mukati mechirongwa chanhasi chezvechitendero, ini ndiri kumufundisi Moyo. Ndinokwasaiwo futi da kutenda zvikuru nababa Shepherd Marumanda vakatumira mubvunzo wavo wakakosha maringe nezvekrisimasi nemose vatereri.
Tipewo pfungwa dzenyu mufundisi Moyo, munoti?
Nhau yabvunzwa nababa inhau yakakosha kuti sei vanamati vasingagoni kupemberera zuva rekrisimasi, vasingagoni kuita sezvinosiitwa vanamati. Hongu, zuva iri harisi zuva rakaberekwa Jesu Kristu, asi izuva ratakakozungudzi ndo rakaberekwa Jesu Kristu sechitaurwa kuburikidza nekalenda ravaRoma. Asi harisi zuva rakaberekwa Jesu Kristu, asi zuva iri tinoritora sezuva ratinofara, ratinondoungana namani shamwari, sezuva ratinondopemberera nokudya zvakasiyana siyana pachitwa mabiko akasiyana siyana, achifara nokudya vazhinji vacha zvakasiyana siyana. Asi kuti sevatendi hatigoni kuita makonferensi kunyengetera muzuva rekrisimasi. Hongu variko vanogona kupemberera zuva iri vachinyengetera. Atirikanesu vafundisi hatina mati, tirikuina matawo kana kuinda kuchitwe nguva diki, asi tichingonyengetera kuti Mwari kudenga maita zvakana marisitaipo. Nokuti pazuva rekrisimasi rika tikaverenga kuchapta yamuprofita Jeremiah chapter 52 paverse 31-32 inotaura sezvizvi: kwanzi zvino negore ramakumi matatu namanomwe rokutapwa kwaJoyakini mambo waJudha nomwedzi wegumi nemiviri nezuva ramakumi maviri namashanu romwedzi weIvhiri Merodak mambo weBhabhironi, negore rokutanga kubata ushe kwake, akakudza musoro waJoyakimi mambo wavaJudha akamubvisa mutorongo.
Izvi zvinorevei mufundisi Mwoyo?
Kuva kuti zuva rekrisimasi iri 25 December paitova nemambo wavaJudha wakanga akasungwa ari mutorongo, asi pakauya mambo uyu weBhabhironi wakamubuditsa mukati mezuva ra25 December mwedzi we24 akamukudza. Vanhu vakapembera pakadyiwa zvakasiyana siyana, karamachive pakadyiwa zvakasiyana siyana. Saka kubudzwa ndo pakangobvira zuva rekrisimasi iroro, asi vanhu vakazoti ndo zuva rakaberekwa Jesu Kristu. Ndo pane kupesana kuvanamati vakawanda, vamwe vachiti harisiro zuva rakaberekwa Jesu Kristu nokuti paitova nomwe mambo wakanga akasungwa, asi mambo wakatobuditswa mupaka bubuzwa reKrismasi nokuda kwomu mambo apinda pachigaro. Asi zuva rakanzi rambe chirangarirwa, rambe chirangarirwa, asi nokuda kwevaRoma vakanegotiata kalenda iri vakati 25 December ndo zuva rakaberekwa Jesu Kristu. Kuva kuti vatendi havangagoni kutemberera kana vachiti ndo zuva rakaberekwa Jesu Kristu, kuva kuti kuberekwa Jesu Kristu kwava kune secret harisi zuva rokuti ndirekeza, asi paiva nomwe mambo. Bati zvisinei zvasi tisu vatendi tinofanira kuti fare nokupembera uye futizve nekudya nokunwa nokungotenda ishowa masimbosi.
Ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Tinotenda mufundisi Richard Moyo vataura nesu vari kuSouth Africa. Ngatinzweivo pamusoro pezvitendero kubva kwamuri vatereri. Ko vechiMoslem muripi? Vasingabvumi kuti kuna Mwari, tauraivozve nevamwe vakunzwisisei. vezvimwe zvitendero tiudzeiwo pfungwa dzenyu. Tinoda kunzwa kubva kune vezvitendero zvizhinji. Tumirai mibvunzo nemaaudio enyu pa WhatsApp number dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti musare zvakanaka.
Tinotenda Tanonoka Wande, uye tinoda kupa kutenda kuchikwata che Christ Like Choir chine tambo Yesu Simba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Anokonika ini mfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, sela mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Studio 7 is on to Mtaka 12 Umpalakazi 2021 Mokis Tube. And the Venice 2 Lamtanji. Remember umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe obulele abantu abayisithupha izolo.
Umkhuhlane lo masabezulu we-COVID-19 lo nxa singawunanzelelanga umkhuhlane ozabhidliza imiphefumulo eminingi.
Ibandla le-MDCT selifuna ukuxotshisa edala lepalamende ukuzuzana Thokozani Khuphe.
Nxa umuntu esetshilo ukuthi kaseyilo lunga le-MDCT uyabe sezixotshe yedwa.
Kodwa abalandeli bakhe bathi ngayindawo uMakhuphe.
Sifuna kucace with those structures will remain with Dr. Khuphe.
Sebe baningi abezomvikela abatshontsha besebenzisa izikhali zikahulumende ezinjengama AK-47.
Ngithanda ukuxwayisa uzulu ukuthi asenze lathi njalo basinikeze information.
Sizalethulela ezamasiko kanye lezokholo lwesikristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazi. Uhlangothi lwezempilakahle luthi kulabantu abayisithupha 6 ababulewe umkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe kwathi bedlula inkulungwane ezintathu 3004 bahlolwe batholakala belegciwane le-COVID-19. Lubika njalo ukuthi umkhuhlane lo usubulele abedlula inkulungwane ezine lengxenye 4735 kusukela ngombimbitho nyakenye. Luthi asebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe bafika phose izigidi ezine 3.9 million kuthi-ke asebehlatshwe eyesibili bafika phose izigidi ezintathu 2.9 million. Uhulumende uthi umkhakha omutsha we-Omicron uyamemetheka elizweni. Usichitshamfundo Solayo Ngwenya osebenza esibhedlela sempilo hospital uthi abantu kumele bazivikele kumkhuhlane we-COVID-19.
Umkhuhlane lo masabezulu we-COVID-19 lo nxa singawunanzelelanga umkhuhlane ozabhidliza imiphefumulo eminingi ebantwini. Yikho liyaxwayiswa ukuthi nxa abantu besenza imikhankaso bekhuluma kulilalele okukhulunywayo, ngoba nxa umkhakha lo omutsha usubulala abantu baza kufa abantu ngesikhathi esifanayo bebaningi kakhulu. Njoba libona amanye amazwe ethukile kutsho ukuthi umkhakha lo usutshintshile ngendlela uhamba ngazo, suyethuse umhlaba wonke. Yikho liyacebisa ukuthi linanzelele impilo zenu lingaze lahamba khonokho esikutsho ukuthi abantu besiyahlangana bebaningi. Yikho lapho okuvuka khona ingozi embi kakhulu.
Usichitshamfundo Solayo Ngwenya usebenza esibhedlela sempilo hospital ubexoxa le-Studio 7 ekobulawayo. Ibandla le-MGCT elikhokhelwa ngumnumzana Tatius Monzora kubikwa ukuba selifuna ukuxotshisa edala lepalamende unkosazana Thokozani Khuphe labanye abaqotshengelwa ukuba bafuna ukususa uMonzora esikhundleni emhlanganweni owe-Ordinary Congress oza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Ukhuphe uselobele uMonzora incwadi ejulileyo ebuza ukuba kwenzakalani kubandla leli. Ukhuphe uthi ufuna ukubona wonke ukwethula lijale le-National Council elenza umhlangano ngolwezi. Umnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-MTCT uthi abasuswa ejale lephalamende nabantu abangenzi kahle kubandla leli.
Udaba lokukhitshwa kwamalunga edale lephalamende kumbe awe ekhansilini ayisiso sinqumo ibandla elisenza mahlayana nje njengendlela leyi esisethulwa ngumama uKhuphe eselethe lamagqwetha ammeleleyo lapho athi khona yena kulabantu asebemqophile, kulabantu asebehluza ngasese ukuthi bamkhiphe ku ukuba lidale lelunga ledale leParliament. Ach akusebenzi njalo ebandleni lethu, kuyisinqumo esithathwa ngomva kokuthi ibandla linanzelele okokuqala ukuthi umuntu lo sisela yini. Nxa umuntu esejilo ukuthi kaseyilo lunga le MDCT uyabe sezixotshe yedwa. Okwesibili, isinqumo esenziwa ngokuthi umuntu ekusebenzeni kwakhe wenza into ezenza ukuthi izinhloso ze-MTC ziphumelele yini, kumbe usenguye ovindileyo ekutheni ibandla liphumelele liye phambili. Nxa kungatholakala ukuthi umuntu osebandleni usemisa izinhlelo zebandla, ibandla lisakwanisa ukusebenza liye phambili ngenxa yalokho abekwenza, noma elilunga lebandla uyaxotshwa.
Kudube uthi akukhanyi okwenziwa ngumaKhuphe.
Okumele sikunanzelele ukuthi i-National Council leyo umama uKhuphe akhuluma khona wayekhona, wabeka eyakhe imibono sitsho ukuthi yena akafuni ukuthi iCongress yenziwe masinyane, abatshoyo ukuthi bafuna yenziwe masinyane labo bapha ezabo izinqumo. Yikho lapho esikhona lokho kokurecola abantu kabahlale bekwazi ukuthi kuyinto esemthethweni ku-Constitution u-Section 129K eyavunyelwana iZimbabwe yonke ukuthi nxa umuntu engasaqhubi izinqumo zalelo bandla eli yilo limfakileyo kumele akhitshwe, kumbe nxa evele sowaphumela egcekeni kasekho kulelo bandla kumele akhitshwe. Kodwa okwakhathesi siphethe incwadi zikamama uKhuphe, ibandla lisazopha liphawule ngalokho ukuthi kuyiwa ngaphi kusiya phambili.
Abalandeli bakaKhuphe bathi uMonzora uzethwalise nzima umaKhuphe, ngakho-ke bazatshela amalunga wonke eMatabeleland ukuba sebesekela uKhuphe. Umnumzana Lungani Ndebele, ilunga lebandla le-MTCT uthi bazasekela uKhuphe ngendlela ezakwethusa uMonzora.
Sifuna kucace ukuthi those structures will remain with Dr. Khuphe. Bangacabanga ukuthi bangamxotsha from the party uzaluza ama-structures, njalo ama-structures azaswela umkhokheli. Hatshi, lokhu akusoke kwenzakale. Sizawagcina lawa ma-structures engaka Dr. Khuphe, asisoze sesabe. Even lathi nxa bengathi bazasixotsha, asisoze sivume ngoba sivikela iparty. Asinyeke sixotshwe ngabantu abalwela i-individual, thina silwela iparty. Lokho asisoze sikuvume, asisoke sikuvume sibili. Okukhona yikuthi lawo ma-structures amadebelele azohlala eku-Dr. Khuphe, njalo sizakampena ngezinga eliphezulu siwatshela, sitshele umhlaba wonke ngomona osukhona kubandla le-MDCT kusukela mhlaka 27 December last year. Kube lo mona, sokulomona omunye omangalisayo olobandlululo lwe-tribalism esingakaze siyibone.
UNdebele uphinde wathi
siza kampena kakhulu, sizabhala amaphetshana ama flyers, siprint ama flyers, siwajike emathebhelelendi yonke le, siwahlele emathebhelelendi yonke le. Sizabathi kampena strongly, hayi kancane. This is not a secret. Mina ngwami angifuni ukukwenza kube yi-secret. It's not a secret. Ofisa ukubatshela, kabatshele. Kahamba abatshela, I'm very prepared ukuthi nxa besenza izinto ezingekho esemthethweni weparty yethu, asifuni sibili. This is going to be a battle of Harare and Bulawayo. Asoze sikuvume thina njengabantu bakoBulawayo. Bazaphumelela khona ngale eHarare ukumhlukuluza kodwa ngapha hayi abasoze baphumelele ngapha emathipheleleni.
Kasenelisanga ukukhuluma lo makhuphe ngodaba lolu ngoba ubengaphenduli umakhale kukwini wakhe. Amapolisa athi asebophe abantu abafika phose inkulungwane abagqekeza ezindlini zabantu ezitolo lezinye indawo. Kusanda kudutshulwa isotsha litshontsha njalo sekubotshwe elinye lomunye owayelipolisa ngesikhathi lisanda inani labezomvikela abatshontsha besebenzisa imibhobho kahulumende. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kule sotsha eladutshulwa lapha Mnumza Joseph nemayisa eChat Kombe Harare litshontsha endlini yakhe kwathi omunye njalo okubutho osebenzelana laye wabotshwa. Isotsha leli utarokora omunye wabantu abathathu ababulawa nemayisa ngesikhathi ebathola emzini wakhe betshontsha besebenzisa i-AK-47 leminye imibhobho yebutho. Unemayisa wayekuhlangothi lwamapolisa olwe-Criminal Investigation Department. Sebebaningi abezomvikela ababotshelwa ukutshontsha besebenzisa imibhobho kahulumende. Isikhulumeni samapolisa u-Assistant Commissioner Ponyard uthi sebebophe abantu abafika phose inkulungwane 800 lonyaka abatshontsha njengogora.
Ngithanda ukuxwayisa uZulu ukuthi asenze lathi njalo basinikeze i-information njengoba kathesi abantu abaningi kusukela ngo-January 2021 ukuthi kube kathesi bophe amahala angu-849 ama-armed robbery suspects.
Unyathi uthi bazimisele ukubopha zonke izigebengu.
Ungananzela uyabona ukuthi kule operation yesilayo kathesi elizweni lonke lapho ama-crickpins lawa wabezimota wabezimbhobho njalo yalanda amasela wonke abahamba bekolomba izindlu bekolomba ama-companies besenzela kwanesithina ama-armed robbery.
Abantu abaningi bathi sebedlela evalweni ngenxa yamasela kwezigebengu ezisebenzelana labezomvikela. Omunye wabadlalela emvalweni umnumzana Mathews Thule sakamusi Harare.
Siyabona amapolisa lamasotsha yiwo antshontshayo ngoba bayahola imali encane elizweni.
Inkosikazi Nomsa Hadrivelay uthi kuyethusa ukwenzakala eZimbabwe.
Senanzelela ukuthi lezi nsuku sokulama-robberies amaningi ayenzakalayo ezindlini khathi eziningi uthola kuthiwa kumbe indlu kasiphatheleni ezitolo imashopu yabo imali laba abasebenza kumamayini ama-robberies akhona asemaningi. Sala abantu bangikhona abengama-armed robberies. So mina ngokubona kwami ngibona ngani amapolisa namasotsha engabe ephambili e-leader abantu laba benza ama-robberies lawa ngoba ama-robberies akhona enziwa ngobunono obukhulu.
Umnumzana Rivin Banda uthi kuyadanisa okwenziwa ngabezomvikela.
Umende mele fase umthetho lapho ukubhekeza lokhu sekuningi la amasotsha namapolisa labanye babo ama-aids. Police lama ex-soldiers asebeqekeze kakhulu amtrooper asebeyenze kakhulu elizweni. Bona ngazathi uhulumende sokumele fake sibili umthetho ofasisayo ukuthi nxa kusebenza bengagwetshwa okufana labantu nje abangazange bahamba esipholiseni kumbe esisotsheni.
Umongameli ebazweni mnangagwa usanda utshela uZulu ukuba uhulumende wakhe uzalwisana ngamandla lezigebengu ezisebenzisa imibhobho. Ukhuze amasotsha namapolisa esithi akumelanga bedlelane lezigebengu. Imele isifiso 7 iseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Wezemaphandleni lamhla sikhona ngale ke edaluka elupane esabeleni seMatoran North lapho sibonga khona lo mnumzana Morven Qhelisa Ngwenya wenza inhlelo eziyeneyo ezokunceda uZulu. Baba Ngwenya siyawamukela kuhlelo.
Kulelanga elihle likhona liqanjwe nguhlabezulu khonapha odaluka kakhulu laba abangena amaklabhu la akugogelela ogogelela ngiwabiza ukuthi ngamavaisali aisali kumbe silk kude kakhulu ungasebenzi baledisilik kuyazwakala ngoba i-saving and internal lending community bonke laba bantu bayi-176 engibahambelayo babone kufanele bebe lelanga elihle lokuyenzela kumbe ungibanga abaza bebabaza ikakhulu lapho esihlala khona betshela lomhlaba ukubana hayi nangu undoda ozinikeleyo osiphakamisileyo usisise lapha nangu sesibeke lapha bona bazitsholo ikoba ikhipha isihloko esihle esisibonayo kuthiwa khona who is moving ngwenya
akusele okunenga okwenzakala khonapho ke edaluka
abazali njalo ke kule abanye abakhatshana abafisayo kubana hayi siyaphosa laphana lathi sikhwamisweni esongwenya lami kuningi ngufisa ukuthi ngikuphakamise ngoba isandla esihle bakithi ngisiphayo unkulunkulu yatho ezincwadini zakhe lami njona ngiyakhonza ngakunjalo ke lami kuningi engingakukhangela njengakathi sisikhangele abampofu khonapho abagcina izintandane ngadobha lami okuncane ngifake khona phana ngincedise lakho ngiyakuletha phakathi kwenu ukuthi hhayi sengenze lokho ngoba labo bayenza njalo bagcina izintandane zabo bagcina lapha bayathenga amabhuku bathenga izifuyo ezokuthi begcine zenezintandane abalazo konke bekubonga ngongwenya noba i-COVID-19 ikhona ibaphazamisile kodwa ke bona bayenelisa kubana okuncane abantwana behambe esikolo bedle ekhaya noba indlala ikhona kuthisile mhlawumbe isithenge ingavumi umumo nalo esiwona umkhathi bengavunyi lutho kodwa ngokuncane bakwanisa ukuthi belale bedlile sikubiza sithi stable lapho ngokunjalo ke inamba yami ngilinikeze +263 775 875 822 0775 ngqobe lapha ekhaya eduze 875 822 +263 775 875 822 Ngomoveni ngiyabonga
ake olamhlazi malapha uhlelo lwezomaphandleni besilomnumzana Moveni Qhelisa Ngwenya ukhona ngale ke edaluka elobhane esabeleni semathebelele North
le yistudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane iziphathamandla zezabelo ezimbalwa okube lezulu lesikhukhula zithi kulabantu bafika ikhulu 100 abangabe bekulwele izulu leli e-Arkansas e-Illinois e-Kentucky Missouri e-Tennessee i-Reuters ibika ukuba izulu leli ebeni lomoya omangalisayo lama-tornadoes libhikize lezakhiwo ezigoqela ifektali yokwenza amakhandlela indawo ye-Amazon ethengisa impahla izitolo izindlu lokunye umongameli Joseph Biden uthi uhulumende wakhe usencedisa ababhekane nesehlakalo lesi umongameli Cyril Ramaphosa namhla ube ngomunye wabahambe esikhumbuzweni sika-FW de Klerk waba ngokugcina kwele South Africa wayephethe isikhundla sikahulumende wobandlululo obhubhe ngolwezi waziwa kakhulu ngokukhulula umuyi uNelson Mandela wahlala ejele okweminyaka engama-27 years ude Klerk loMandela bathola isicoco se-Nobel Peace Prize uhlangothi lwe-United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights selufotoze ele-Libya eselibisele ekhaya abadabuka kwele-Sudan abafisa ukuphephela kulelo lizwe kubikwa ukuba baqothwe e-Ganfuda le-Al-Kufra Detention Centers inyanga epheleleyo kubisikhathi sezamasiko
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa lobaba inyanga enkulu uDavid Mkhavenyana Ngwenya ukhona ngale koBulawayo siyakwamukela kuhlelo baba Ngwenya
hayi ngiyabonga
Kunjani kona ngapho bani?
Yezulu sikoni. Ngoba khona kufanele ukuthi yalibana abantu bahamba bayibinga. Lapho kuvele kubima khona.
Ye vele ikho sikhuluma ngakho lamhla ke kusihlelo lwethu lomasiko. Singathi ke vele izulu lalicelwa njani? Njalo sokutheni? Akusitshele ngamafutshane kolokho kwe.
Lalicelwa ningakani kuyiwe ezindaweni lapho okuphelwa khona izulu izulu edula ezilo komanyangwa konyebani izindawo zonke lezo kwakuyiwa khona kulabantu abaqondana lakhona lokho
singathi ke sokwathini njengoba ungazani akungana kusekho phela
abantu sebangena amacawe ngamalanga amaziro ongolwesithathu ofika beyabuzila bezenza abakhuthekeyo ngelanga loziro bona basebenza emasimini
singathi khona vele kucelwa izulu kwakucelwa njani akutshela abantu khonapha ngamafutshane wakho
ngezigaba ngezigaba abahambela khona lokhu ukuthi kuyaziwa ukuthi kuna abantu sekabani yibo abahambeli okuyakucela izulu hayi nje wonke umuntu okulabantu abakhondana lakhona lokho
bakhona kathe sibumbe kuveleka basekho njengoba sizokuthiwa-ke le ndleleni esokwabanjwa le mbiza
bakhona izinduna yizo esezilomlando kube kubike ngoba izinduna esezikhona ezingabantwana zona lezo ezingasaqinisiye sa amasiko kathi zizinduna bazinduna ngamasiko hhayi nepolitiki loba ngani kufanele ukuthi into kufanele bayazi ukuthi induna ngeyosiko ayisiyo yepolitiki njebo kambe baholiswa kwezepolitiki kodwa kokwabo baholisela ukuthi kube yilo bakhokhelela abantu engancenyi uhulumende induna ifanele angincenye ngoba izimoto abazithengelwayo yimithelo yethu abantu ayiveli kuhulumende imali zabantu ezomthelo eziphiwa izinduna
ye siyakuzwa kakhulu ngwenya nxa ukuthi ungavala khonapho-ke cebisa abantu ukuthi benzeni ukuze ukuthi kuvuselelwe usiko lolo
ngenduna ngenduna kuyaziwa izizwe ezazivele ziqondane ukuyaqhelela abantu izulu kufanele kuvuselelwe lokho kungakakuyeyisa induna ngayinye ngayinye kayigcine esigabeni sayo ngoba induna yosiko ayisiyo nduna yani izinduna zimele ukuthi abantu abalandele amasiko abo ngezigaba ngezigaba
ye siyabonga kakhulu-ke lapha besixoxa-ke le nyanga enkulu udavid mhabinyana ngwenya ukhona ngale kobulawayo siyabonga kakhulu baba ungwenya ungadingelwa kusasa ba
Sinesizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngwentungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphathelene mfundisi
namhlanje ke ilizwi lethu lokukhumbuzana lokuvuselelana umoya sizalithola encwadini yezenzo zabapostoli isahluko seshumi nambili sizabala nje amavesi amabili u-4 lo-5 verse 4 wambamba wamfaka ethulongweni wamnikela emaviyweni amane yilelo nalelo linamabutho amane ukuba amlinde ehlose ukumkhuphulela ebantwini emva kwephasika 5 ngakho-ke uPetru wagcinwa ethilongweni kepha ibandla lamkhulekela ngesineke kuNkulunkulu. Indaba le iphezu kombuso othiwa nguHerodi, nguye nxa kukhulunywa ngokuthi wenza lokhu lalokhu, nguye-ke loo Herodi esizwa ngaphezulu ukubana wayesenzela ukuthi athole udumo emehlweni abantu ukuthi bathi inkosi elesandla esilukhuni esilakho ukugobisa labo abangavumelani lomthetho wakhe. Kodwa ke inkulumo yami yona le emfitshane nje omzuzu lelandelayo, ngifuna ukuthi ngithi mina njengoba sizothiwa uPetro wafakwa etilongweni, baningi-ke abantu abafana lo Petro abaphakathi kwamatilongo athiyeneyo. Itilongo yindawo engelakukhululeka, yindawo yokwenziswa lezinto ongazifuniyo, ulalele la magama ongasoze uwakhwabithe kodwa ungelalutho ozalwenza. Ngobana ubotshiwo isibotshwa usentilongweni, wenza lokho okufunwa yilabo abayagcina intilongo. Baningi-ke abantu-ke esingathi basentilongweni ezithiyeneyo. Uyabona nxa unesandla esilula sokulwa lomlomo olula ukuxabana labanye abantu, kuyafana ufana lomuntu osentilongweni lona leli, yili tilongo lakho lona leli, ngobana awuhlalisekanga, awukhululekanga. Kwesinye isikhathi uze uzame ukuphuma kodwa wehluleke ngobana ubotshiwe yiloko okukubophileyo. Iningi labantu bangaze bathini bazazi ukuthi bayini itilongo labanye, kungaba njengoba ngitshilo ulaka olungelangqondo lalapha egumeni, umuntu okhahlela yonke into aze akhahlelele nje akakhululekanga, ngobana ubotshiwe umoya lo uphonga ukukhahlameza abantu. Omama nabantwana badlala uklubhu, kuve obaba badlala uklubhu ngenxa abanye omama labo abale kukubutshwa yimimoya yolaka olungelamsebenzi olungakhiyo. Abantwana labo baze baphakamisele izandla lapha egumeni behlala besilwa bona bodwa, ngoba nabasetilongweni lidimoni lomoya omubi kabakwazi ukuhlalisana kahle. Abanye umuntu uzondela nje into encane osengozondile osengelwayo, kutsho ukuthi lowo muntu uswela ukuthi abantu bamkhulekele, njengoba kuthiwa kuvesi 5 khe bayibandla lamkhulekela ngesineke uNkulunkulu. Ngasibakhulekeleni bona abantu abasematilongweni atshiyeneyo. Abanye ungaze umbone ehamba umuntu engathi ukhululekile phandle, kodwa ngaphakathi usentilongweni kuningi okumphambanisayo, okumncisha kanye lokukhululeka lenkululeko kumele abe layo. Asikhulekele baba thixolungileyo, sicela ukhululwa ematilongweni ngamunye amunye. Lelo tilongo esipadi walo siyakucela ukubana ukhulule abantu bakho bathole ukukhululeka lokhu owabadelela khona emhlabeni. Amen.
Kuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Kwezemidlalo, iqembu leZimbabwe Warriors selilungiselela imidlalo ye-Africa Cup of Nations eqala ngozibandlela kwele Cameroon. Abaphethe okwamanje inhlanganiso yeZifa sebekhethe uNomen Mapheza ukuba umqeqeshi walo. Uzasekelwa nguMandla Mpofu, uTaurai Mangwiro no-Energy Murabatoro. UBenjamin Maruwari ukhangelelwe ukuba laye uzancedisa uMapheza njengoba ekuqembu leZimbabwe Warriors Under 23. Kuyaqhubezela okumangalisayo kunhlanganiso yeZifa okuxotshwe khona iZifa Board luhlangothi lukahulumende olubona ngezemidlalo luthi kabenzi kahle umsebenzi, kodwa iZifa Board iyawala lokhu. Sengagqibi uhlelo lwanamhlanje ngothi sikhangele ebesilazo. Kuyamemetheka umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe obulele abantu abayisithupha izolo. Ibandla le-MDCT selifuna ukuxothisa ejala lepalamende uNkosazana Thokozani Khuphe.
Kodwa abalandeli bakhe bathi ngayindawo umakhuphe. Sebebaningi abezomvikela abatshontsha besebenzisa izikhali zikahulumende ezinjengama AK-47. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoGibbs Dube.
Ngiyabonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.